Eita 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 mthwakazo muhle Zimbabwe omuhle ndinomgamtshira imjirongwa chelu chebe chidiki uhlelo The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything related. Today is Tuesday the 18th of June 2019. Zimbabwe omuhle, welcome mune chirongwa chelu chebe chidiki. I'm your host Mike Ove. Once again, Zimbabwe Muhle, ndinomgamtshirai muchirongwa chedu chevechidiki uhlelo The Connection. Lilami, your boy, yours truly, Big Mike, a.k.a. Mike Hove. Welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. And today is Tuesday, the 18th of June, 2019. Tonight on The Connection, we're discussing a day that is very momentous, not just in South Africa's history, but in Africa's history as a whole. Tonight on The Connection, we're discussing the Day of the African Child, which is celebrated on the 16th of June every year. When we date back to the 16th of June 1976, South Africa as a nation experienced a very momentous event, which not only shaped the nation's future, however, it shaped African history as we know it. In June 1976, South African youth of color took to the streets of Soweto in protest of being taught in Afrikaans instead of English. So bona bathi hayi thina njengabantu abensundu asifuni lokho ukuthi nizabe lisifundisa ngolwimi olwe Afrikaans. Hanzi ayi wakana mchida kuti dzidzisa either tidzidzise nechirungu sezvamamuchimboita kana kuti motidzidzisa nerurimi rwatoziva isusu. So essentially what they were saying abantu abasakhulayo is Pansi nge Afrikaans asifuni lokhu. This was supposed to be a motion introduced by the Afrikaans government at the time as an idea of pushing forward the suppression against abantu abensundu. It is during this event that many refer to as the Soweto Uprising that people such as young Hector Peterson, who at the age 12 was shot and killed by Mapurisa. As mentioned earlier on, Zimbabwe Moshe, the Soweto Uprising was a moment that shaped South African history as we know it. This is what led to members of the African Union setting aside this date, the 16th of June, as a day that we use to remember the people that died during the Soweto Uprising. But at the same time, it was a day that was set aside as a day that people utilized to raise awareness for children's rights in Africa. Zimbabwe is amongst the African countries that pledged to protect the rights of children and the youth. Amongst them, as mentioned, is the fact ilizwe lethu eZimbabwe lavuma ngempela, and it's in the constitution ukuthi we are going to protect amalungelo abantu abasakhulayo njalo abantwana. Kodwa is that happening elizweni? Ndizo zviri kuyitika here? I'm looking forward to hearing from ama guests that are going to be joining the conversation. And of course, I'm looking forward to hearing what nina abalaleli bethu vatheri vedu have to say about nyaya ya tiri kukurukura nhasi muchirongwa. +12026192077 is the number to call if you're looking to join us tonight. However, Zimbabwe Muhle, musakanganwe tiripo zvakare pa WhatsApp, saka munogona kuti text up +12024650318. Tikutevenyura zvakare pa masaisai anoti 909 medium wave frequency pa 4930 uyezve pa 6065 nepa 15460 kilohertz. We are live as we speak, Zimbabwe Muhle. Goto abafisa kubukela ku internet, we are broadcasting live on our three web pages: www.voazimbabwe.com, www.voashona.com. Tikutevenyura zvakare www.voa.com. However, Zimbabwe Muhle, whilst on the same issue of where we're broadcasting, we're also live on Facebook. So for all our Facebook fanatics, as we speak right now, tikutefenyura on our three Facebook pages, those being VOA Studio 7, VOA Shona, uyezve pa VOA Ndebele Zimbabwe Muhle. Saka kana muchida kupinda muchirongwa, you can write your number and your name in the comment section, and I will be calling you live on air kuti mupinde muchirongwa mutudzo maonero enyu. Lingakhohle phela mthwakazo muhle, share the program, faka nama likes, faka nama hearts kuitira kuti tione chirongwa neuhwandu hwedu. Eita, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Orbe. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3. Nansi ngoma eka DJ Skyver uthi imali yeqolo. The Bulawayo Arts Awards are approaching. Zimbabwe omuhle lingakhohlwa phela to vote for the boy uDJ Skyver. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram. So BigMyke3 is a place you can find me on Twitter and Instagram. Kodwa Zimbabwe omuhle, I'm right here with you all for the next hour. Saka musatize mchienda kunana Twitter, mchienda kunana aiwa. Tripana papa mapeje duma tatu. Facebook, VOA Debele, VOA Shona. We are Zepa VOA Studio 7. We can meet on Twitter and Instagram after the show. We're talking about the Day of the African Child. This is a day that was set aside by the African Union as a day whereby vachange vachicherechedza kodzero dzevechidiki, kodzero dzevana, dzinosanganisira the basic right to education, basic right to health care, basic right to sanitation, basic right to nutrition. Saka nyaya iri mugango nhasi ndeyekuti kuZimbabwe uko hanzi kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika tichitaura so varairidzi vari ku protesta nao varu tanza vatisi kubhadharwa. Now in turn, that is something that is affecting vechidiki kuzvikoro uko. Hanzi zvekare vabereki varu kuchema chema varu kuti ina hangu pache zvangu mari yekubhadhara school fees handinayo. That is now in turn affecting the children's basic right to education. Muzvipatara hanza muna mishonga. Saka in turn, that is another thing that is affecting the basic right to these youths. But before we delve deeper into our discussion today, let's go back to the weekend. As we eleni, jigi, go back. Where all the commemorations happen, pelangishilo ngati uhlelo lolu, this commemoration happens every year on the 16th of June. So this Sunday, abasakhulayo, who belong to different organizations, namely the ZINASU, and of course the MDC, the Youth League, had commemorations whereby they were talking about this issue, Nyaye, the Day of the African Child, and how it relates to Zimbabwe. Let's take a look.
Takaungana pano tine education is in affordable and accessible. Takaungana pano nema roads ane makomba. Takaungana pano with everything in shambles in this country. Why? And why? Is it because of corruption in ZANU-PF? It's not because of anyone. It's because of mismanagement in ZANU-PF. It's because of ET and his administration. And what are the answers? Saka is too good. Nezwaraski still in 1976. Vana vadiki ya South Africa. Vaona kuti zvari kuitwa vazvidi vakaitei. Vana vadiki ya South Africa. Vaona kuti education vaida kupura.
Well, that right there was Umnumzana uGodfrey Kurawone. He's the organizing secretary batore MDC uko kuligi yevechidiki. But you just heard for him himself, that was an event that the MDC held over the weekend. Bona abasakula yabibandlele MDC, they separated. Banzi umoku mash west, umoku mash umoku matebelele north, umoku matebelele south. That was the leadership of the MDC. And bona, they were all there speaking about the Day of the African Child. Nishilo ngati inhlanganiso yabasakhulayo iZINASU, it's a students organization labo, they also had ama commemorations whereby they were addressing similar issues. However, Zimbabwe Muhle joining me live on air, coming through via telephone from Zimbabwe, is Godfrey Kurawone. So let's hear him speak for himself. Vakurawone, mapinda mchirongwa, zvirikufambira mukoma?
Ziri kufamba mkuma maichu magadini.
Aiwa. Magadini wa cherele. Istru kufara kana mungu kufarao.
Aya watinotenda.
Nyayere mgango mainzwa. Day of the African Child. Ndimika babano. Hapa kuona ipa video. Muchi nyato taura. Mjita aiwa. Pane shunja kawanda. Suru kufamba shwa kanaka ku Zimbabwe. That is regards to code zero. Zewe chidiki code zero. Zewa ana ku Zimbabwe. Tu zeo zere.
Isu sewe chidiki wa MDC. Takaona shaka code zera. Kubaitiana pangwe chete. Ne chidiki pasirose. Kukomemoreta zuwa iri rafiki tinjuni zuwa latino ziwa kutiraka urai wa wana ma students anufura akanotewa 176 but wala kuti ayo waka shika 700 tarisa kwa wala kuzira tibatane ne pasirosi kucherecheza zuwa iloro tichikondida zatiri kuona muna muzimbabwe hajina kusiana hajina musiano ne zvakaitika South Africa panguva iyoyo iko zvino izvi mukateera kwa video ya live playwa aita ya unemployment hamuna mabasa muno muZimbabwe aita ya education haichikwani hapa havana chikoro havakwanisi kudzidza nokuti mafiza asikuwanika chikoro chiri kudhura ukaenda muchipatara hamuna mishonga so all these they are basic human rights. And these are rights and not privileges. So the government should provide for these rights. So I suppose you could argue that the government has never been in South Africa in 1976. No, the same as it is and therefore, at the government, we ignore as we ignore. Could be a change. No, we cannot change.
Zino vakuraone chindudzaiwo, how is the day of relevance to a country like Zimbabwe? Of course I understand kuti pane pledge yekuti as a country we're going to be protecting the rights of children, but that aside, how is it of relevance to a country like Zimbabwe? South Africa went their own route, they have their own independence, they had their own moment of history. How is that specific moment relevant to you as a young person in Zimbabwe?
Ino nakufara nidwa nezvipitika muZimbabwe nhasi. So kwandiri mvundo wenyu gaindi iri relevant nemakayei nokuti nhasi muno muZimbabwe education jayo haisi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe mushonga muchibhadhara hausi kuwanikwa. Nhasi muno muZimbabwe the basic human rights are not respected. Makatsatsa zvakaitika musa 1 August mushonga kuti vanhu vakafurwa nefuti vakafa. Nokuti vanga vapinda mustiji vachiratidzira practicing and exercising their constitutional right. Zviri kuconstitute Zimbabwe kuti is have the right to demonstrate. But vana veZimbabwe vakapinda mustiji vakafurwa vakafa musa 1 August. 14 January vana veZimbabwe vakaita shutdown vachiratidzirazve kukwira kwemitengo yezvunhu vaingo exercise their constitutional right. But vazhinji vakafurwa vakafa. Vazhinji vakanyangarika, vazhinji vakasungwa, nhasi vamwe vari mujere vachitongerwa mhosva yekudemonstrata. Tarisi kuti zuva iri muZimbabwe rakatikoshera nokuti zvakafira vana muSouth Africa 1976 ndozvatiri kuona nhasi. Asi tinodzidza isu sevana veZimbabwe kuti zvakaitika 1976 nesu nhasi, if we want to free ourselves from this bondage, tinofana kutevedzera zvakaitwa nevana South Africa.
Regai ndikubatei pamuromo wakuraone nditore muteerere and then ndikudzoka kwamuri in 2 seconds, and it
zvakanakai.
Right, zuluka ndaba liyamuzwa. Nangu munumzana uGodfrey Kuraone uye asho kuti ngombono wake, in his opinion, what happened in South Africa is very similar to what is happening in Zimbabwe today. Kuthwa ai amalungelo abantu abasakhulayo awahlonitshwa, kuthwa they mean nothing as we speak. Lina nithini ngodaba lukhona egudwini +12024650318. You can send us a text ku WhatsApp noma nje you can call us live on air +12024650318. Asi ndine mutereri wangu wekutanga apinda muchirongwa. Kola kola mlaleli, ngubani okone cingweni? Ari parunhare ndiani? Hello mutereri.
Hello.
Yes, Baba.
Hello.
How are you?
Hello.
Yebo, ngibani okhonecingweni?
Mudube okhonecingweni.
Baba Dube, unjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi ngiphilile, usungenele kuhlelo, usiqhoma ungapi baba?
Ngifona ngisezijawundeni eGwanda.
Yee, useGwanda ubaba. Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo baba. Udaba lukhona eGoodwill uluzwile. Namhla sikhuluma ngamalungelo abantu abasakhulayo. Sisanda ukunanza ilizwe leZimbabwe was joining amazwe achiyene kwele Africa. Sithakazelela usuku lwe Day of the African Child. Sibone ngomnyaka ka 1976 kwabulawa abantu abasakhulayo kwele South Africa bona belwela amalungelo abo njengabantu abamnyama. Besithi hayi thina asifuni ukufundiswa ngolimi lwe Afrikaans, sifuna ukuthi bahloniphe amalungelo ethu. Namhla kwele Zimbabwe abantu abasakhulayo bathi hayi uhulumende okhona akahloniphe amalungelo abo, labo sebefuna ukwenza into efanayo. Wena uthini ngalokho?
Mina ngihlutshwa izenzo lezi ezenzakalayo uhulumende wethu uyasibulala.
Usibulala kanjani baba?
Umnotho ufile, abantu siyahlupheka eZimbabwe, ungakomplaina usubotshwa wegeswa amacala.
Pho kumele senzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kahle baba? Ngenxa yokuthi ushilo kahle wathi izinto azimanga kuhle eZimbabwe.
Izinto azimanga kuhle sibili, siyahlupheka.
So kumele kwenzekeni ukuze silungisise udaba lukhona?
Udaba lolu ukuthi lulunge ukuthi uhulumende lo kaphume esihlalweni.
Kodwa yena uhulumende uthi wavotelwa ngabantu. Manje njengoba lonke liyangena lithi hayi wonke uhulumende lo makaphume, ngubani owavotayo?
Kavotelwanga lo wabamba ngodlakela.
Hayi siyakuzwa.
Kasho zathi nxa evotelwe abulala abantu.
Hayi siyakuzwa. Baba Dube, bengicela ukuthi uyehlise ivolume yakho ngenxa ngiyazizwa la.
Yebo.
Bengicela ukuthi uyehlise ivolume kancane.
Oh, ngiyabonga. Yiko uhulumende lo kasimvotelanga. Ngoba ngaye simvotele ngaye kabulala abantu.
Hayi, siyakuzwa baba Dube, ngiyabonga kakhulu ngokungena uhlelo.
Abafileyo.
Ya, hayi. Ucingo la Dube ukukhanya ngani luyahlupha, phone ya badube yangayichinetsa zvikurusa. Saka I'll ask my producer to try get him back a little later, hopefully network inenge singanetse panga paneka echo. Saka tino rombo kodwa ngibona abantu bakhanya ngani bayavumelana ngalokho okushiwo ngudube. Asambe nemakhaseni ethu amathathu sizokuthi abantu bathini kukhasi lethu LVOA Ndebele. Ula Musa Mazibuko uthi hola ba force sonke ngiseso wethu kwele South Africa. That's exactly where it happened, June 1976, ngaleso wethu abantu abasakhulayo bona baphuma ngobonengi babo peacefully protesting, kanti amaphoyisa athi hayi namhla sikhangela ukudubula abantu abasakhulayo, abantu abamnyama. And ngempela young 12-year-old Hector Peterson lost his life fighting for the rights of black people. Nangunenisa Dube uthi salibonani makadini, I'm watching you from Pretoria, North South Africa. Nesisa unjani? Kwele Pretoria abantu wabuwa kaStswana na Nenisa. Nangu Clemens uthi nanzo. Clemens unjani buti? Umsunduzwa ukhona uthi ngilalele ngise Aratambo Echosa. Uaupion uti ngilalele ngise Alexandra Bramley. Uaustin uti ngise Johannesburg Rutuput. That's where they prat Afrikaans, Mr. Austin. Yai prat Afrikaans minyer. Usindiso uti salbonani si sonke. I thank you so much abantu abangena kuhlelo balani imibono yenu so that I can read it live on air. Abafisa ukungena kuhlelo, you can also write your numbers, sizakufonela. Kukhasi lethu ele VOA Studio 7 nangu Terry Singadi uthi my channel, it's your channel for sure. Welcome, welcome, welcome. Efias Wondo uthi hello. Hello Efias. Ugeto Love uthi no sound, angazi vele ukuthi magadzirisa yerenya ye sound kana muchitinzwa. Isai my heart nema like ndirikuona unge bangwe varikunzwa. Shadrick Gasura uthi what's the discussion danyatso tsanangura va Shadrick. Nasi muchironga we're talking about the day of the African child. This is the day 16th of June 1976. A lot of young South Africans lost their lives. South Africans of color lost their lives fighting for basic human rights. Uforgive Mahlangu uthi put the sound. I gutswa please make sure ukuthi you increase your sound. I see Kang Lukuthi sayilungisa uDabololu uThariro uthi watching from Kenton Park in Johannesburg. Welcome to the program Thariro. Welcome, welcome, welcome. Kupage redu re VOA shona zvinenge zviri kufaya. Lenon dambadza mfeso wangu urifamba here Lenon. Hanzi Mike Hobe my bro, how are you? Ndiripo hangu. Hanzi I trust you okay. It's when the youth of land come together regardless of being Xhosa, Zulu, Pedi, Tswana, Sotho to fight for their Bantu education and to fight for oppressive regime. Zimbabwe is also a dawn of such a revolution. It seems as though he's saying exactly what Godfrey Korawana was saying. Christopher Jamu arikuti watching live tinogamuchirai vaJamu on yasindoro vaisa number tinofara chikodze vaisa number nayo Tsitsi hanzi watching from Cape Town tinogamuchirai muchirongwa Courtney vati bro Mike Morrissey ai ndiri kufara kana muchifarao Edith is watching from Gaborone Dumelang Edith and Talent is watching from Cape Town who's it bra Talent kodwa Zimbabwe omuhle I have my second guest joining me live uCici uMelissa Chingwanangwana yena ngowenhlanganiso amalgamated rural teachers union of Zimbabwe ngishilo ngathi ababalisi bona bayatshengisela bathi uhulumende is not paying them enough. Buto, hi, loco, everything that you guys are giving us is peanuts. I can't even send my own child to school, so what's the point? I can't get to school, so I can't do my job. But it's not for me to speak. Masizwe nguti yenu Melissa utini. Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo sisunjani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukwamukelwa.
Welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki. Welcome to the youth program. Well, I'm looking to hear from the horse's mouth. I hear that your members of R2s are protesting today. Anzi, Maria Murugupiwa, Muzgufara Nayo, you're not happy with the money that you're getting given by a government and you feel it's not enough to get by, so you put your tools down. Where to from here?
We as an organization have decided to withdraw our services because continuing to go to work at this point is actually a miracle because in order for us to be able to fully give our services, we need to have our needs met. So our employer is not meeting our needs, and therefore we've decided to withdraw our services.
Mm-hmm. Now, the employer has verbalized a lot of concerns. The employer has said, you know what, one of your concerns is to be paid in U.S. dollars, but we don't have U.S. dollars, it's U.S. dollar. Well, giving you what we can, how do you move forward from there?
Well, it's now common knowledge that our economy has re-dollarized, and it would be unfair at this point not to include civil servants, especially teachers. I'll speak on behalf of teachers. Everything is now in US dollars. We have to accept that our economy has re-dollarized. So our employer should accept that and listen to our concerns and give us our salaries in US dollars.
Now, Melissa, whilst on the spirit of the topic of today, the Day of the African Child, one of the rights, I guess, that people keep referring to is the basic right to education. Do you not feel as though, you know, such actions are something that are infringing on the children's rights?
Well, as teachers, our core business is the child. The child is our client. But in order for us to give quality education and access to education to all children, it means our needs have to be met also. because the rights of the child and the needs of the teacher are intertwined. So it would be impossible for the teacher to fully give his services and meet the rights of the child without their needs being met.
Mm-hmm. I want Melissa and Anchumro to Bate Parnari and did okay to Kunawakura on it since what now one with teenage from Mavoktaur and Ditma.
Okay.
Right, Zimbabwe Mushe, that was Melissa Chingwanangwana from the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena lai umumbalisi. She's a member of our tools. Uta aitina, we're putting our tools down. Uhulumende is not satisfying us. Ngipinde ngambuza ngati, njengoba you guys are now protesting, is that not an infringement of the child's rights? What I, for me to serve umtwana, I need to be able to be served. Lina ngilitini ngota bulukona. Goto wangyezo kutu ngilomla leli, ndugunzo ndile mtereri, ndugunvanda enda kuna wakura one, pando peza na mtereri. Kola kola mlaleli, mapina mchurongwa, mbano kone kwenye.
Murukuta orana mnyara zimupondi.
Mkoma mwenya, zhurufambe.
Zhurufamba mkoma.
Ndimi kama pina mchurongwa, baba. Anzi, day of the African child. Muswa 16 June ku South Africa uko. Muna 1976, wechidiki waka furwa, nima purisa. Iwo wechidiki wanga chiruira kodziro dzavo. Zvino murukunzwa vakura one avo vebato reMDC muYouth League. Vari kuti nesiwo sevechidiki veZimbabwe taneta, hanzi kodzero dzedu dzirikungombunyikidzwa nahurumende varipo. Saka nesiwo takatarisira kunoratidzira. Mungati nazvo izvozvo.
Nyaya yataurwa vakura one ino iri kunzwikwa. Munhu wose ari kurwadziwa muZimbabwe, but chaakutara chekuti vana vakura one ava vari kuzoita vachikanganwa kuti fataurwa nezvekodzero dzevana vaduku. Vakubatanidza nyaya dzekutambura kweZimbabwe. Tachitaura nyaya dzevana vadoko, ndofunga tofanira kuti achitaura nyaya dzekuti free education, poita kana kuti yewo access yekumabasa, yekuti chero uchizikamwa kuti maindastry asara mashoma, government kungainyanyi kukoshesa vana vanenge vachangobvawo kana kumakoleji kumayunivhesiti veipiwa mukana yefirst preference. Madhara aya adarikidzawo makore epenjini obviswawo pachipinda ana adiki. Manje vana vakura one ava vakutaura zvehondo, ava vari kutaura kuti hurumende iri kukanganwa vana veZimbabwe, iri kukanganwa zvinhu zvakadai, but izvo zviri kubata munhu wese. Yet isu takatotizawo muZimbabwe here, but not kuda kuti ZANUPF yakatikuwadza, hurumende yakatikuwadza. Titorinaa kutoona vanhu akaita seina anotobhilivha kuti MDC yakakontributa pakudonha kweZimbabwe. Takatotiza masanctions muZimbabwe, hatinatiza ZANUPF isusu. Before MDC taitovamowo muZimbabwe tichitoenjoya nyika. Saka ngavazive kuti iyo pati yavo yavari kumirira iyoyi itori pati yadambudziko, itoriwo dambudziko guru chaizvo chaizvo. Ngavasakanganwa. Saka na vachitaura vari kumahofisi pavona vakuru vana chamisavo, ngavarangaridze kuti isiwo tii dambudziko mukutambura kweZimbabwe. Ngavarangaridze kuvakugadzira kudii kwavoko kuti vabetsere kubvisa mamazidheya yaiyi. Haisi kukanganisa ZANUPF, haisi kukanganisa ZANUPF, iri kukanganisa munhu wose. But kana vakutaura nyaya yemakodzero dzavana, ngavasakanganwa kuti kodzero dzevechidiki dzakasiyana nekutambura kweZimbabwe. Mukutambura imomo government ngaikoshese zvandataura izvo. No input yangu.
Right. Mati zita ndiani baba?
Munyara Zimupondi.
Mkoma Munya.
Mkoma Munya. Mkoma Munya. Mkoma Munya.
Right. Mkoma Munya. Zvino manyatso bata nyaya yakanaka muchiti aiwa, panapa tiri kutaura nezvekodzero dzevechidiki, kodzero dzevana. Something seems to have come about patinenge tichiendera mberi nehurukuro iyi. I've had this conversation na vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vari kuti mamiriro akaita upfumi hwenyika seems to be the root cause behind why kodzero dzevechidiki dziri kumbunyikidzwa. Muri kunzwa Mzvare Melissa navo vari parunhare veAtuz vari kuti aiwa, isu hatichakwanisi, tiri varayiridzi, hatichakwanisi kusvika kubasa kuti tidzidzise vana ava, tivape basic right education yavo. Imi muno mungati pamusoro pezvozvo, togadzirisa sei upfumi hwenyika kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe? Vechidiki ava vaende kuchikoro, vaende kuzvipatara, varapwe zvakanaka, vawanawo nutrition iri nyore, vanwe mvura iri safe and clean.
Ndiri kupanzwa ipapo pari kurwadza munhu wose muZimbabwe, vechidiki nevechikuru kana mapenjeniya ani nani. But pandiri kuti ipapo ngapasangomhanyirwa kungoti government chete. Takatarira pakapinda vamunangagwa, munhu aitaridza kuti shuwa ane shungu dzekuti chii. nyika igadzirisike chisunga chara magadziri akatakabvita ke kubva kuvana diki vana kati kovhindiri achisara vanhu akaita sana mutoriwa stombori kana mupolitics atatati munhu anga aine shungu but akashava sapoti mwatarati tiri kuti ajecha haivhiyiwe haiti sei nyaya yepolitics hainesi muzimbabwe chitokambotaura kutetuka muri ivoko pandomberewo mamistengi kwatara papindira akaita ana George Bush kana mapindira akaita Donald Trump ari pao pandoita mutauro but vanozoenda behind the scene sevanhu vakuru sevanhu vari kuitira nyika yavo votaura behind the scene kuti yomudhara iwewo Trump iwewo wakaenda kurussia ukanokana vanhu vaiitira kuti vamarussians ayawo mutoti mundibirire but anyway nyika ndeyedu ngatiende kumberi ngataure behind the scene toona tete sei tisaitika mangwana ndozvatakataa navachamisa ndiri kumhanya kutaura kuti haivhiyiwi ndabirwa maelections waa kuti youth yake yakumanya kupinda murod akiita sei haasi kuvadzivisa after that akutaura futi kuti those people they were stupid vangomhanya apa tasina kutaura saka maproblems amuzimbabwe haasi kubva kuone side ngatizigamuchire izvozvo kuti maproblem ezimbabwe haasi kubva kuone side kuti zvigadzirisike zvinofanira kubva kuboth sides kuti zviri kubva kudivi rimwe ofuchi mapato makuru maviri akukanganisa zimbabwe izanu pf nemdc saka vana vanuzanu vakuraona ngavavataura vakamirira kuti semunhu wepolitics semunhu ari kumbc vagoni kuzoshora divi ravo vataura vakamirira ngoka ingomanori achiti pangu pangu asi chokwadi nechekuti mapato avari maviri vakakanganisa zimbabwe
aiwa allright tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mukoma munya muudzoke next week right vamunya vataura zvinhu zvakawanda ipapo regai tinzwa kuti iyena ukurawo neutini ngombono kamunya vakurawo nemuripo parinari here Godfrey, are you still on the line?
Yeah, ndiripo.
Right, you heard everything that Munya said. He's dropped a lot of points. His first I guess analysis was kuti hanzi zvamuri kutaura izvo hanzi chimbomirai whoa nenyaya dzehondo whoa. And this is about children's rights. Munoti nazvezvo.
Chekutanga ndoda ku educate mukoma munya kuti vazive kuti Zimbabwe ine one government. And that government ikutungamirwa na Emmerson Mnangagwa ve ZANU-PF. And when Zimbabweans claim their rights, they don't claim from Machamisa as the government. They claim from ZANU-PF and the government, because ZANU-PF is not government at the moment. Mm-hmm. And Mnangagwa is the leader of the government. So, Karamana Zimbabwe was claiming their rights. What do you claim about Mnangagwa and his government? Karamana Zimbabwe was going to be able to do Mnangagwa and his ZANU-PF government. Karamana Zimbabwe was going to be able to do Mnangagwa. Education is access to Zakwana. One of the Amnangagwa and his ZANU-PF government, because no other government. Pagutina Chamisa, Tina Mukayo, Kunduka, Nika. Take a Kuposha. Look at Avana input Chavana at the moment in government. I don't know if I do Chennai, I think that's like Wapamukana. He dead wood, he died Zokoro, Tate Zokoro, my Panama is out. Saka isu ivo kana vachidakuzoblema vachamisa ngaavape mukana first vaapa mukana wekutungamirira nyika toona zvavachabudisa
aiwa mukoma batai parunhare tinzwewo kuti muzvare Melissa vari parunhare apo vanoti nazvo nezvamabva kutaura sisi Melissa usakone ncimweni
tisikone
so kupume into einenye la you know one of the issues umzwilu Godfrey asisithi hayi uhulumende mkhanya ngani nguye ohluphayo kodwa umlaleli uyangena kuhlelo uthi hayi you can't just blame it all on government you're the people who are mainly affected by what's going on and in turn it's something that's affecting the children what would you say about everything of that
okay firstly children should not have to suffer for all this the child should not be worrying about bread and butter issues and our stance is our movement as artists is not a political one. Mm-hmm. We just want our bread and butter issues to be addressed, mm-hmm. and so that children get their rights are fully attended to. So all we want is to be able to go to work and to have our salaries in US dollars. That's all.
Aungjeleke Melissa, how do you then separate the two? Because there seems to be a link between everything.
Sorry?
How do you then separate the two between the bread and butter issues and the stuff that kids are having to go through? Because as we mentioned early on, everything seems to be, the root cause seems to be the economy. So how do you then separate, okay, amalungelo abantu abasakhulayo wona, we need to make sure ukuthi they're not infringed on, but at the same time fix this issue?
Well, unfortunately, at this point, their rights, they're already infringed on, they're affected. So they, right now we cannot separate things. So I think the way forward right now would be for all the stakeholders involved to come together and try to come up with a way forward so that the rights of the children are not infringed on. At this point, it's, we can't separate. So I think the major way forward is to have all interested parties sitting down together and trying to find a way forward.
Okay. What's in Ngubamba? Ngane kwenye ngithatha umlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngombono wakho. Kola kola mtereri mabva kupinda muchirongwa ari parunari ndiani. Hello, kola kola ngiyezwa ukuthi ngilomlaleli ecingweni. Ah, ndikunza ukuthi mtereri ava kudropa. Aiwa, nyaya yemgango mainzwa Zimbabwe muhle. Nasi tiri kutaura nezvezuva revechidiki, zuva iri rakananga nekucherechedza mabasa akaitwa nevechidiki vekuSouth Africa uko. 16 June 1976, vechidiki vekuSouth Africa, kusanganisira vaHector Peterson, 12 years old, young gentleman, took to the streets of Soweto in what people know as the Soweto Uprising. Ndipo pakafa vechidiki sezvamanzwa zvabotaurwawo navakurawo one. Vechidiki vakawanda, vamwe vanoti 500, vamwe vanoti 700, vakafa vachirwira kodzero dzavo. Vanga vachiti aiwa vachiudza varungu hurumende yeapartheid yenguva iyoyo muna 1976 vachiti isu sevechidiki hatisi kuda zvokuita zvokudzidziswa neAfrikaans. Hanzi kana muchida kuti dzidzisa either teach us in our mother tongues or teach us in English. Asi zvokuda kuti dzvinyirira muchitipa muchitedzidza neAfrikaans, aiwa hatidi. Tabva tabvunzawo vakurawo one navo vechidiki vebato reMDC ndovanga vachitendera nyika yese vane chirongwa chavo pavanga vachisangana nezvizvarwa zvekuZimbabwe vachinyatsobata nyaya dzakasiyana siyana that are linked to the issues that come with the Day of the African Child. Tudzewo maonero enyu pamusoro penyaya tinayo mugango +12024650319 is the number to text on WhatsApp. Otherwise, munogwanisa kuti bata pa 6192077, of course, +1202. Ngatsanganei pachirongwa The Connection tripano. Tione kuti vanhu vari kuti chiko pamapage edu. Vanhu vakawanda vari kupinda muchirongwa, ndinotenda zvikuru, ndotofara. Hudson Michael Mungwama is saying haana kuvhoterwa ndokushaya kwaakaita support. Usatinyepera, it seems as though he was referring to kunomuteereri redu mukomanyu munya. Hanzi naKay Mukunda, stop comparing Zimbabwe to USA. Hazi hakufiwe nenzara kana kushayikwa mabasa kuAmerica. Aiwa, ichocho hachisi chokwadi, not munhu wese ane basa kuno kuAmerica, but I understand your point, mukoma Kay Mukunda. Hanzi munya is a ZANU-PF mouthpiece. Hapana chakashata nekuva munhu anotsigira bato reZANU-PF as long as you're being logical. Fortune Brighton Mafurise is saying, watching from Rudeport, South Africa, please call me. Okay, mkoma Fortune, tichakutua gai tukupinza mchirongwa. Mkoma Peter is saying, call vaisa number yake, tichakutua gai kutumipinde mchirongwa. Stanley Ziripili is saying, watching from Western Cape, that's the home of Afrikaans itself. Hoogant, Stanley, hoogant, hoogant, ek is baie goeie. All right, ngatinzwe kuti ndirikunzwa kuti ndine mutereri. I have another call ecingweni, asizweni kuti yena utini ngodaba lukone kudwini. Kola kola mutereri, mapinda muchirongwa ari parunare ndiani?
Makadizeni Studio 7.
Aiwa tiri bozve, muri raiteri?
Ndinofara chose, muri taura na Jonathan ari muDurban kuSouth Africa.
Mukoma Jonathan, zviri kufamba here kuDurban?
Jonathan. Deben kuru faya chaise ndinobva pedu pagokwe pachireya chaipo chaipo apa parasi chezen chaipo chaipo.
Koma Jonathan wekugokwe, right? Aiwa tinofara zvikuru nekuva nemupachirongwa. Nyaya iri mugango mainzwa June 1976 vechidiki vekuSouth Africa vakapfuurwa nemapurisa apo vanga vachiratidzira migwagwa uko kuSoweto uko kuJohannesburg kuGauteng vachiti isu hatisi kuda kuti kodzero dzedu dzimbunyikidzwe. Munotii nezuva iri?
Zuva iri ndinoona rari zuva rarakaoma seri kuvana vekuSouth Africa, vechidiki vekuSouth Africa. asi vakazvitaridza kuti no izuva rekuti rimati nhambo yekunanga kurusununguko rizvivazve rinokosha kodzero dzemwana kodzero dzemwana ndanga ndakuda kukwira nehasha pataura umwe umwe afona kutiehevhen asaura kuti haifaniri kutanganiswa nepolitics chekutanga politics inoafekta kodzero dzemwana politics inoafekta kusafamba kwezvinhu munyika zvese izvozvo zviri standard on politics sakana politics zvisina kunaka hatina kwanisi kuwana wechidiki akasununguka hatina kwanisi kuwana wechidiki aswana kodzero dzake kodzero dzemwana dzevechidiki ndedzipi number one ndangotiga number one kodzero dzevechidiki dzinonanga kutanga kuva nedzidzo yakasununguka dzidzo isina kuti une mari kana kuti hauna mari unofanira kuwanika uchienda chikoro kodzero yechidiki inowanika kana uri munhu anokwanisa kuti warapwa paunoda pawakasununguka paungonzwa kuti nii hapasi kumira zvakanaka munyama dzako zvese zviri mukodzero dzemwana wechidiki asi kana zvichiri kuwanika kuzimbabwe tozotarisa kuti zviri kubva pasi tinoona zvichibva kuti hurumende inenge ichikundikana sakana hurumende ikakundikana ndo patinoona vechidiki vachitaura kuti aiwa kana zvadai soo tinopinda musiti kana zvadai soo chero pakafa vanhu 500 sevakafa kusouth africa aiwa ngazviitike hazvo asi generation inotevera inenge taigadzirira pakanaka saka vanotaura kuti hazvifaniri kusanganiswa nepolitiki ngazvitauro zvakasiyana titaura zvekodzero chete dzevechidiki aiwa vari kurota vanofanira kuti vatange kutaura kuti kana izvi muchegumi chikasavako mucheki zvatangira pai zvatangira kuti kana papolitiki ikasafamba zvakanaka nyika ikasafamba zvakanaka kana chegumi chechi hachiuyi saka dzimwe chete kana politiki idzodzo fusi dzikasamira zvakanaka kodzero dzevechidiki haakwanisi kudzisesaiza kuisforai saka inini chidimbo ndiri kuti izvoni aa ngatitange tagadzirisa kupolitiki ende politiki ya dzinogadzirisa nevechidiki kwete vatana vabvezera ngavagari kumba vagara kumba tokwanisa kuva nekuziva kuti taakutungamirwa nemunhu anonzivisa
right mukoma Jonathan regai ndimbokubvunzaiwo kamukoma mira musati maenda mukoma ndine mubvunzo wandanchida kukanda kwamuri semuteereri makaona vechidiki kusouth africa muna 1976 vakaenda vakanopfuurwa vakafa vachirwira kodzero dzavo zvino tiri kunzwa vakuraone navo bato remdc last week vakatoita press conference vechidiki vakati aisu nesuka nhango zvikanzi madii nhango mukadii nhango mukatirova tiri kunoratidzira tichiratidzira kodzero dzedu asi nehistori yatinayo makaonawo gore rapfuura iri kwakaurawa vanhu vakapfuurwa pavanga vachiratidzira this year zvikaitika zvekare zvino zvazvo kuti vechidiki varase upenyu here vachirwira kodzero kana kuti pane imwewo nzira yatokwanisa kutora kuitira kuti kodzero dzevechidiki dzitange kuremekedzwa
kodzero tinonzi kodzero kuti muene kodzero dzenyu kodzero dzenyu kana mune mudzvanyiriro kodzero dzenyu inodzirwira kana makadzidzvanyirirwa ende kudzirwira don't expect to get it in a silver plate don't expect the way to get your right in a like a walk in the park no it won't work like that tiri kurangarira tichiri kuchikoro ndakambozviitawo ndandiri mumasidhoni inini akasiyana siyana tichiri kuchikoro taiti kuti tinzwike kutanzwika maitenge matoita chimwe chinhu chinopa impact so that impact of losing life haite yatinenge takatarisira chirwira zvatichirwira asi otoona kuti hapana imwe nzira kusirifande kuti kana iwe uchipiwa ukaenda kuchipatara kwazvo haukwanisi kunge uchirapwa pari kuti hapana kana chinenge chichifamba saka kana kodzero dzako usiri kudziwana within the peaceful means you can even sacrifice yourself because hapana kusiri kufa
aiwa mukoma Jonathan tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa mudzoke next week handisi
ndatenda chose ndatenda chose mukoma jonga soameroiya
aiwa mukoma jonga ndisekuru vangu ari pachirongwa izvozvi ndi mike hove
aiwa
musatye ndichavaudza hangu kuti muri kuvafunga allright nangu Jonathan Zulukandaba ungenele kuhlelo waze wakhuluma okunengi kodwa ngifisa ukuzwa kini mthwakazi omuhle ukuthi yini umbono wenu mayelana lo hlelo mayelana ngodaba esilalo kuhlelo namhla ekhasini lethu ele-VOA ndebele kulabantu vele abafaka imbono wabo thank you so much nangu unqobani uthi siyabonga msakazi ngisegoli e-Hillbrow kunjani e-Hillbrow mnumzana nomsaneke vanhu uthi june 1976 intsha yayi-brave bezimisele konke okungenza futhi babazi kuhle ukuthi yi do or die. Njenga loko kushiwo ngumnumzana uJonathan usandu ungena kuhlelo kuthiwa when you're fighting for your rights, it's a fight for your rights. Kuthiwa don't expect it on a silver platter, Zimbabwe muhle. Nangu Austin uthi God is about to do something good for Zimbabwe. I remember one of the prophets said so. Liyavumela ngombono wakhe na. Nangu Sikhumbuzo umlalazi uthi uSatan sewathiwa li playground ezweni lakithi. Kuthiwa izinto azimanga kuhle yiphilize ukuthi hi, there's a force that's playing in our country and it's inexplicable. It's not a good thing. Nangu Tau uthi call UK was wafakile nombolo yakhe. Hi Tau, sizakudinga tshakutshaka ikhutshwa kumpinde mchirongwa. Asingathi dzokere kuna vakura one teens wokuti ivo vanoti nezviri kutaurwa nevatereri. Vakura one muchiri papari nharere.
Iripo.
Right. Pane zvinhu zvakawanda zvokubuda mchirongwa nhasi. A lot of things are coming out of the program today. Now let's backtrack a little bit. I'm sure I've had the opportunity of speaking to other activists and other young people and so forth. And a lot of them seem to believe that, you know what, Zimbabwe is at a stage and point whereby for children's rights to be respected, something similar needs to happen. Everybody watched Sarafina and we all saw what happened, what the outcome was. We all have a fair idea of what happened on the 16th of June, 1976. Now we're hearing you guys as a party, as young people saying, you know what, no matter what, we're also taking to the streets. We're also doing it. Do or die. Whatever happens, happens. How do you move forward? Is there no other safer way of getting this done to ensure that the rights are respected?
There's this quote by King Martin Luther II, which says, "Our lives begin to end the moment we become silent about things that matter."
Mm-hmm.
So the moment we see our education system deteriorating and keep quiet, it means that's the beginning of the end of our lives. The moment we see hospitals without drugs and keep quiet, that's the beginning of the end of our lives. So the best thing is to stand up and fight for our rights. And there's no one who will come to fight for us. So the best thing now is to learn from the 1976 event of South Africa. We should sacrifice and commit ourselves to fight for the general Zimbabweans, to fight for the general Africans, to fight for everyone. Because it's not everyone, we have got the talent to speak for someone. But the few that we have in the political circles, the few that we have in different countries, can speak on behalf of others. And that's the reason why, as the Youth Assembly of the MDC, we are saying this month of February is a month of radicalization. So starting from July next month going forward, we mean business. And we are going to stand for the rights of the young people. We are going to stand for the rights of the ordinary Zimbabweans.
Mm-hmm. I want to make sure we are going to be able to Melissa Tinzo Uti and Melissa Uti. Melissa, how are you connecting? Hello, Melissa?
Hello.
Right. Yes. A lot of things seem to have come out of this discussion, and I want to come back to you, seeing as though you guys are apolitical, and I really love that fact. Now, sige sa kasisuguti, you know, the biggest issue eko na that seems to be leading to all this is isimo somnotho esingamanguhle. Now, isimo somnotho abanye bathi hayi ngeke ukwanisa ukulungisa isimo somnotho without fixing ipolitics. Kodwa ku politics sekule stalemate. Abe MDC bona bathi umnankagwa kumele achiye umsebenzi. Umnankagwa yena uthi hayi mina ngavotelwa ngangena okusemthethweni. So we need to figure out a way forward. How do you then go about fixing udaba lolu njengoba there's so many things that are now going wrong based on into encane kanjalo?
Okay, well, like I said before, Tina, we are not a political movement.
Ngempela.
We're just, our issue is mainly addressed to our employer, whoever is in charge. We're just saying, Tina, asinike si-70 silambile. Nike sihambe emsebenzini silambile. Sifuna onguye osikhathileyo esikhangelele awethu ama-rights.
Mhm.
Engakhangeli awomntwana kuphela. So okuningi okwe politics ngeke sikhomente ngakho, siza khomenta kakhulu like I said before on bread and butter issues.
Hayi ngiyakuzwa sisi. Manje now based on like you said, it doesn't matter who your employer is as long as you're fed. Abanye ababalisi bona bathini? How are they going about helping abantwana babo?
Umbalisi is a teacher khona phala laye ungumzali. So by withdrawing our services, so we said truly that it's difficult for us to cope with our own children and also with the children that we teach. So sesifike ku situation yokuthi asisakwazi ukuthi senze sesihlezi phansi. We're just withdrawing our services and staying at home and waiting for that dialogue with our employer.
Mm-hmm. And at what stage do you then retract to be willing to work alongside your employer?
Well, I don't know. Well, I think, like I said before, well, there's revenue picks. That can be refocused on our social services, like education and education, like we're talking about now, education and even health, because all those things affect children. Maybe there should be a refocus on revenue and how it is distributed on all the social services.
So I
think maybe that's where the issue is.
Hayi ngiyakuzwa sisi wathi ngikubambe kancane ecingweni siza ukuthi abalaleli bona bathini ngodaba lokhona egodweni. Ngibona u-Owen Nkomo uthi ongasifaka kuthiwa ongasikufa yikuphi ngoba sobulawa yindlala ngokufanayo nxa ungaphakami silwise lobo bezanu-PF ibadlele zanu-PF. Peter Uti, the problem we have in Zimbabwe, some youths are used to oppress themselves, especially from ZANU-PF. In MDC, youths are ready for change, but because of these thugs from ZANU-PF, they infiltrate in our peaceful demonstrations and start to break things, looting things and breaking things as a result of these violence. State security will be unleashed to query the barbaric behavior. Woo! Hayi, abantu bakhanya ngani abamthembu uhulumende ngempela. Kodwa u-Alekuthi listening from PTA, baba zokufamba yere ku PTA. Hayi silukandaba kodwa ngiyeza ukuthi I have my third guest akusela sikhathi kuhlelo, but let me quickly take my third guest here what she has to say bese sigqiba uhlelo. Joining me is a researcher who has a keen interest on children's rights in Zimbabwe, u-Eshness Masimura. Mzwari Eshness, zokufamba.
Zirikufamba here mkomo
mai. Aiwa ndiribo kana muchifara neni ndirikufara. Right, so many things have happened, Pachirongwa. Kurukura nyaya ya June 1976, uko South Africa, wechidiki, waka buda ne uwandu wawo, vachirwira kodzero dzavo, vamwewo vakafa, vachirwira kodzero dzavo. Kuzimbabwe uko wechidiki, wakuti aiwa takuda kutora matano, akafanana, tukuda kurwira kodzero dzedu, hanzi kodzero dziri kumbunyikidzwa. Tikatarisa muzvikoro, varairidzi vari kuti aiwa isu, we're putting our tools down. Atisha kwanise kudzidzisa vanhu nekutichi nesiwo tiri kuenda tiri kunodzidzisa vana tine zvara vana vedu atisha kwanise kuvabhadharira school fees. Mukatarisa muzvipataro, I don't know how many times madoctor achiti nesiwo taakuratidzira nokuti hanzi mukatarisa muzvipatara zvinhu hazvina kumira mushe. Zvino todii kuti nyika iendere mberi uyezve kodzero dzevechidiki dzisambunyikidzwe?
Inyaya hombe yamukutaura mukoma, asi ndinoona sokuti tikagara pasi tikaita chansa dhiruti yedialogue inogona kutibatsira. Dambudziko ndeyekuti tose taangosungikana tiri kushandisa hasha. Saka nyaya yekuita mademonstration kana kuti kuita mastrike, vanhu vari kuzvishandisa zvazvo, asi ndoona sokuti kutora matanho ekuita more of a dialogue approach yekuti togadzira maplatform togara pasi totarisa kuti pane situation yatinayo zvii zvatingaita kuti zvinhu zvitii zvive neshanduko.
Asina
kutendekana kana kudii.
Asi muri kunzwa varairidzi, the teachers tinayo umo we msangano we atuza vari kuti isi hatiite zvepolitics nyaya yedu haisi yepolitics isi tungochema tuti hatisi kubhadharwa varairidzi have gone back and forth na employer vachingovimbiswa vachiti tichakubhadharai tichakubhadharai musatye tichakubhadharai musatye tichakubhadharai nanhasi vaakuchema kuti taneta nongovimbiswa tichiti tichakubhadharai nhasi hatichade nango mukativimbisa until taonawo ndakubata mari yangu chiti mari yangu iri mubhanga handisi kuda zvino todii nekuti vanawo nawo vachatanga kuchema vachiti pandoenda kuchikoroini handisi kudzidza nekuti murayiridza hapo
nyaya iri pamugwava ndeyekuti aya ada kuti tingatiko masymptoms echigwere chimwe chihombe chiri munyika chinova nyaya yeikonomi yedu inoda kuti ivandudzwe kuti pave neshanduko pane zvinhu zvose izvozvo kuti government kana mari iripo handifungi kuti vangaramba kupa mari varayiridzi mari yekuvabhadhara asi kana ikonomi ichirwara zvinoreva kuti nyange homwe yegovernment inorwara government isu vatumwa vatakaisa isusu kuti vatimirire vabate homwe yedu vachimaneja homwe yedu handisenyika ivo pachavo kana vasinawo mari zvinova zvimwe zvinhu zvinogona kuva zvinonetsa kuti pave neshanduko inokurumidza yekuti maticha akatoda mari yakati government yebva yadi yabudisawo mari saka indakaona sekuti nhau ihombe ndeyekuti senyika tofanwa kungogara semayouth kunyange sevana vadiki nesuwo tofanwa kungogara pasi toona kuti tingabatsiridza sei nyaya yeikonomi yedu ndozvinhu chakanyanyisa kukosha zvimwe zvese zvinozogadzirisika hunge kana tawana magadzirisiro eikonomi yedu
Right, Ashness, I know another thing that you're really passionate about is girl rights. The issue itself, June 1976, this year's theme is more about enforcing all of children's rights. What exactly is the biggest issue when we're talking about girl rights, especially amongst the children?
So for me, the biggest issues that are coming in for in terms of children, I've been working with children. I go to places where like hopefully where I meet children who have been abandoned by their parents. Some of their parents have gone to look for work out there and they've decided not to come back and stuff. And I help out in the little way that I can. But the issues that I've seen is the access to basics, like even just education, access to decent, like health facilities and stuff. Even though they are there, the facilities, but for them to afford them, or even to find the knowledge on how to get the free resources that are available for them, they don't have, some of them don't have that information. But I think from what I've seen, the key issues that are affecting children's rights is when women are not empowered economically, when men are not empowered economically, it becomes difficult for them to safeguard the rights of their children.
All right. Zimbabwe, what I have. Yeah. Zimbabwe, Muhle sekusela ama minute ayi 2. So let me give each guest about 30 seconds to wrap up the program. This is Sikri Buhlelo. Ndotanga nemi vakura one. 30 seconds. Chipeta ichirongwa tudzewo mazwi edu ekupedzisira.
All right. Nkuma Mike. Ndanzida kuti it's been long as Zimbabwe and as young people singotarisa our rights being violated. And now, let me send this message clearly to the young people. Kuti. The time is gone where the young people have to be commentators. The time is gone where the young people have to be analysts. And the time is gone where the young people have to be the critics. But it's high time that we have to stand up and take charge of our future as the young people and defend our rights.
Right. I want to attend as guru. Melissa, last 30 seconds. What are your words?
Okay, we as teachers want our rights to be met so as to also meet the rights of the children. So we are going to put our tools down until our needs are met. Then after that, we can fully offer our services.
I, Zimbabwe Muhle, thank you so much for both, all of you, all three of you for joining me on the program. I really appreciate it. Zimbabwe Muhle, sesifike emaphethelweni ohlelo thashika magumo echirongwa chedu chanasi. The Connection with your boy Mike Hove, Iwa, tabata nyaya ya June 1976, apo vechidiki veku South Africa vakanoratidzira kuZimbabwe. Zvakare vechidiki vari kuti aiwa, isu kodzero dzedu dziri kumbunyikidzwa, nesiwo tiri kuita zvese. Anokonekai nemufaro, ndini Mike Hove. Bye-bye!